Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu ndira 9/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviri kundirwadza kuti izvozvi masiku fees akakwidzirwa maticha acho ari kustrika. Saka zviri kurwadza kuti school fees mwana ari kudzingwa kuchikoro kuvhurwa kwangoitwa zvikoro. But mari dzacho hakuna ende maticha haako kumabasa kwacho. Maschool fees ari kunzibvisa maschool fees saka toita sei munyika tibatsirewo sehurumende yatakasarudza mukati tisu tokwanisa kubatsirai.
Vamwe vabereki vochema chema nemari dzechikoro dzavari kutadza kubhadhara. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama miri nerongo muzvipatara zvehurumende. Hurumende yodzinga vanhu mumapurazi avagere kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vakawanda vanoti havasi kufara nekuti zvimwe zvikoro zvakakwidza mari dzevana dzechikoro zvave kupa kuti vana vavo vadzingwe panguva iyo vadzidzisi vaswera vachitamba havo bhora pamahofisi egurukota rezvemari vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavabereki ava amai Irene Muzondo vekuActuras vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro. Panguva iyo hurumende yakati zvikoro zvinofanira kutanga zvakumbira mvumo yekukwidza mari dzechikoro kwairi.
Headmistress vakati hanzi mari irikufanirwa kubva pa $15 ichienda pa $25. Handitika hazvisi kuita nekuda kwokuti isusu hatina kuwedzerwa mari. Hanzi nekuda kwokuti kurudiwa zvinhu zvakawanda zvinoda kuzotengwa pachikoro. Handiti but headmistress wakuwana chikoro chakavakiwa chiripo. Hapana chavaka develop. Zvakangwana zviripo ndizvozvo, hapana kana chavakaisa. Zvese vakangwana zviripo zvese. 22, zvonzi hanzi mwana ari grade 2, anofawa kuita mabhuku 13. Anomashandisa chii? Mwana. Inini mubereka handisi kukwanisa kutenga 2 choir rikuita $4.50. Achinzi arikuda ma 2 choir 14. Ndomawana kupi? Ma 2 choir yayo. Arikuda ma ballpoints, arikuda ma cuff, arikuda school fees, arikuda kuzoenda kuchikoro kwacho adya, arikuda school wear. Inini salary yangu inongori $300 yemurume wangu hapana payakakwira kubva 2016 kusvika nhasi.
Mumwe mubereka nemwana anodzidza kuActuras zvakare amai Margaret Muronzi vanoti vana vavo vari kudzingwa kuzvikoro nepamusana pekukwidzwa kwemari dzechikoro idzi. Panguva iyo zvakare vadzidzisi vari kurama mabasa.
Zviri kundirwadza kuti izvozvi maschool fees akakwidzirwa maticha acho ari kustrika. Saka zviri kurwadza kuti school fees mwana ari kudzingwa kuzvikoro kuvhurwa kwangoitwa zvikoro. But mari dzacho hakuna ende maticha haako kumabasa kwacho. Maschool fees ari kunzibvisa maschool fees saka toita sei munyika tibatsirewo sehurumende yatakasarudza mukati tisu tokwanisa kubatsirai. Toita sei munyika yakasununguka.
Amai Tekla Bomba avo vanogara kuchitungwiza vakurudzirawo hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa gakava riri pakati payo nevadzidzisi sezvo vachiti vana vari kunyora bvunzo gore rino ndivo vari kunyanyorasikirwa nenguva yekudzidza.
Ini hangu ndongokurudzira kuti hurumende dai yatarisa chichemo chevadzidzi nekuti zveshuwa zvinhu zvakaoma nenyu curriculum yakauya ishi vaticha ari kuomerwa zvakanyanya nekuti zvaakudiwa ipapo zvakawanda. Saka ivo vakakwidza maschool fees asi havasi kukwanisa kukwidza masalaries ematicha. Dai vapaongorora nekukurumidza ipapo sekuti inini mwana wangu akutonyoka grade 7 saka ndisingaexpecta kuti aite mwedzi wekutanga iwo uno asina ticha muclass.
Kunyange hazvo vabereki vari kugunun'una nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Nhengo dzesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ dzaswera dzichitamba bhora netsoro pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli ncuve. Munyori mukuru muATUZ varobson chere vati vacharamba vari pamahofisi avancuve kudzamara bazi remari ranzwa zvichemo zvavo.
Nhasi sevadzidzisi tiri kutamba bhora pahofisi avamutuli ncuve nekuti patimetable yedu nhasi izuva remasports, saka tati tinoenderera mberi nemasports yayo tiri pano paofisi yavamutuli ncube. Zvese zvatinoita kuchikoro tinenge tichingozvitoo tiri pano, ndosaka kunyange tichitodzidzisa members of the public pachena tiri pano, nekuti tinotozivawo dambudziko ravo rimwe chete neratinaro rekuti vana havasi kuzvikoro nenyaya yekushaya mafizi, wedu havasi kuzvikoro nenyaya yemariyo.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vati vancuve vave kufanira kusiya basa sezvo vatadza kugadzirisa nhona dzavo sevarayiridzi pamwe nevashandi vose vehurumende.
Vamutuli vari kutiza vashandi vari kugara kumahotera vachidya mari, vachifly vachienda kunana Switzerland vachidya mari dzenyika, havasati vaona nguva yekusangana nevashandi. Isu tiri pano kusvika vationa, kana vatadza kutiona chisara ndechekuti varizaine. Isu tiri kuda mari yedu maUnited States dollars.
Hatina kukwanisa kutaura navancuve pamwe nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda. Kunyange hazvo vashandi vehurumende avo vanosanganisirawo vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze, hurumende inoti homwe yayo yakaboka. Zvichakadai, masangano anomirira vashandi vehurumende akatarisirwa kuita musangano nehurumende mangwana kuti vazive nyaya dzemari yemihoro pasi peNational Joint Negotiating Council NJNC. Kunyange hazvo masangano akaita seATUZ neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akazivisa kuti haasi kuzopinda musangano uyu achiti boka reNJC harisi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka munyika svondo rinouya vakananga kunyika shanu dzinoti Russia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan neSwitzerland. Rwendo urwu ruri kuuya apo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira kuramwa mabasa kwavana chiremba, kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. VaMnangagwa vakadimburira zoro ravo panzira vachiti vainge vachida kugadzirisa dambudziko ravana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa musi wa 1 zvita gore rapera, vachiti muzvipatara hamuna mushonga uye mari dzavari kutambiriswa dzishoma. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, Dr. Pedzisai Ruhanya vati vaMnangagwa vari kusimuka panguva isiriyo.
Vakangamboenda kukunana Belarus, vakaenda kuvasati vapurezidendi. Vapresident vakaenda kufuti vakati vakasaina madeals, asi madeals acho vakasaina hatina zvatakaona zvakabatsira. Hatina kuona makambani akabva kunana Kazakhstan nana Belarus achiopena, hatina kuona mabasa achimuka, hatina kuona zvakabatsira mumaindastries kana mungava maagriculture, mungava mumanufacturing. Saka vane vachiringirawo zvimwe zvinhu sinei nechokuita nokubudirira kuhupfumi hwenyika nevanamuzava. Asi isu tatinoziva ndechekuti kubva vamugabe vari purezidendi, nyaya yematiriti emapurezidendi kuti vaenda kunyika yakati yakati itori fundraising yavo, nokuti vanobuda nemari dzakawandisa. Taizwa kuti mukuru wenyika paaibuda vamugabe vachipo vaitobuda nebetween 1.2 to 2 million per trip.
Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti nzendo idzi dzakakosha zvikuru sezvo vaMnangagwa vari kuedza kuumba ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Panyaya yavana chiremba, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vana chiremba vakawanda vatotanga kudzokera kumabasa.
Zviri kufamba chaizvo indesensi yekuti kune vana chiremba vadzokera kubasa kuma mainly affected hospitals angariwo vana Mpilo, UBH, Parenyatone Central ne Harare Central. As you sekuziva kune pamungaita vazhinji mamwe mahospitals mazhinji anga sina kunyanya afectwa nemastrike, saka kune vadzokera vamwe havana kudzokera zvavo nhasi.
VaMangwana vatiwo hurumende yatenga mishonga yakawanda yekuendesa kuzvipatara sezviri kudiwa navana chiremba ava.
Mishonga yekutengwa iri kuenda kumatura. Munegotiations handiri kukudza kuti takanga takagara. Musore wese watakatsaura chitaura navana chiremba. Hapana kana mumwe wavo akamesena nyaya yemishonga iyoyo. Hapana anombotaura nyaya yemishonga. Nyaya yavo yange kuri kuti tipe izvo. Tiitire izvo.
Hurumende iri kuvimbisawo vashandi vayo vose kusanganisira vana chiremba kuti ichawedzera mari dzavari kutambira muna kubvumbi. Asi mubati wehomwe mubazi reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti havana chivimbo nezviri kutaurwa nehurumende.
Ya, muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti our on-call allowance achange ari pa $10. Asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014. So isu kuti hurumende inofanira kunyora pasi.
Zvichakadaro, bazi rezveutano raumba matare ari kutonga vana chiremba vari kuda kudzoka kumabasa sezvo richiti kuramwa mabasa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Izvi zvaunza kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende navana chiremba uye vana chiremba pachezvavo. Zviri kuratidza kuti panenge pave nezinyekenyeke musangano iri, vamwe vachidzokera vamwe vachiramba. Asi vana chiremba vanoti vanogona kungoshanda kaviri pasvondo zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Mangwana ndipo pari kutarisirwa kuti panenge panyatsojeka kuti kuratidzira uku kwamira papi. Vana chiremba vanga vari musangano pataenda kumhepo. Muri dziri munzvimbo yesikato mudunhu remasvingo dzapiwa mazuva manomwe ekuti dzibve mupurazi madziri kugara iro rave nemurungu iro vakatorera mumwe murungu munguva yehondo yeminda. Hurumende inoti vanhu ava vakatora minda iyi zviri pamutemo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Sadunhu wenzvimbo yesikato mumasvingo vatatisoni haruzivishe pamwe nasabhuku Henry Makusha vasungwa nhasi mushure mekuramba kusaina magwaro abva kuhurumende yekuti vaudze vanhu vavo kuti vaibude muminda iyi. Asi nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti mapurisa akanganisa zvikuru kusunga vanhu ava. Mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector Charity Mazula vati havasi kuziva nezvekusungwa kwavo haruzivishe pamwe navamakusha vachiti vanga vasiri muhofisi. Nzvimbo yesikato ine mabhuku manomwe anoti Muza Chikutuva, Manunure, Makasva Banga, Stole nerekwamutukutira. Mhuri dziri mumabhuku manomwe aya dzikabatanidzwa dzinoita vanhu vanosvika zviuru zvishanu. Mugari wemubhuku rekwaChikutuva vaEdmo Matarano vanyunyuta zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa munzvimbo yavo nehurumende yebato ravo ravati vakatsigira kuti ridzoke panyanga musarudzo dzegore rapera.
Isisu kunzi tinoinda hatigoni kuinda tisina kwatinoinda nekuti hatisi shiri. Shiri ndiyo inongonzi you can go nowhere. Inondoona umwe muti wekuvaka isu hatisi shiri. We are here. Tozobviswa muno muna president vachitiudza kuti tinoindepi. Not those people working in president. Vari kusevenza asi hapana vanhu vatakavhotera. Isi toda vanhu vatakavhotera must be there. Ndovo tibudza kuti this program is belongs to us. You go to this place. Without place to go, never go.
Hurumende kubudikidza negurukuta rezvebazi rezveminda nezvekurimwa vapirenzi shiri vakati vachabvisa vanhu vakazvigarisa voga nekuti vakatyora chikamu chemutemo wegazetted land act. Mutsamba dzapuwa vagari ava dzakabva kubazi iri. Hurumende inoti vagari ava vakazvigarisa zvisiri pamuteme uye vakasvika musi wa15 vasati vabva vachasungwa vachiendeswa kumatare edzimhosva. Mumwe mugari amai kundai haruzivishe vanoti ivo hurumende iri kuvadzinga munzvimbo yemadziteteguru avo.
Nekuti isi tichigara pano tagara panzvimbo yemadziteteguru edu, saka nei vachiba kodzero dzedu noruzivo rwedu. Isu hatina kugara tega pano, tagara nokuda kwokuti ndipo panzvimbo yemadziteteguru edu ine yatakagara inei. Uye kana muchisvika imi muchisvika muchiti vanhu ibvai, munovati vanoendepi? We after all vanhu ava ndo vanhu vomusangano veZANU-PF. Kuno kwese uku hakuna vanhu veMDC, vanhu veZANU-PF. Munoda kushungurudza here? Muri kurwa here nomusangano kana kuti muri kurwa nei? Apa ini handichazivi kuti hurumende nomusangano ndezvipi. Handichatozivi different ipapa. kuti zvazvipi.
Vamwe vataura ne Studio 7 vanoti vave nemakore gumi nemaseri vachigara munzvimbo iyi, uye vakavaka misha yavo yakakura vachishandisa mari dzakawanda. Nekudaro havangasiyi kana kuputsa misha iyi sezvo hurumende isina kuvaudza kuti chavaripa here kana kuvapa imwe nzvimbo yekugara. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vaOmen Mafa vati hurumende yaita zvisiri pamutemo nekuti bumbiro remutemo yenyika haribvumidzi kudzinga vanhu vasina kupiwa mvumo nedare repamusoro redzimhosva, uye haina kutevedzera gwara remutemo zvakakwana.
Zvatione hurumende havana kutevedzera mutemo, particularly section 71 yebumbiro redu remutemo unova mutemo mukuru unotaura iwo kuti hurumende inofanira kupa vanhu a reasonable notice. Iyi tsamba iyi kutadza kuti pane 7 days chete dzekuti vanhu vabve, ivo vava ne over 20 years vachigara ipapo. Saka tsamba iyoyo haisi kupa reasonable notice. Chechi2 government iri kutiwo vakagara zviri unlawful. Izvozvo chete zvinogona kutitemenwa nedare kuti magariro akaita vanhu ava zviri unlawful here or zviri lawful. Saka dare government yaenda kucourt yoita application yekudzinga vanhu kana yagrandiwa izobudisa vanhu. Saka tsamba iyo haina hold water pamutemo.
Studio haina kwanisa kunzwa kuna vashiri divi ravo panyaya iyi, asi vagari ava vanoti havazozotevedzera zviri mutsamba dzavapiwa uye vakatogadzirira kusungwa. Vagari ava vakatora purazi rainzi muzero iro raiva ravanomen Richards mugore ra2000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira aine makore makumi mana nemana vaAndre Rajoelina vatambirwa nedare repamusoro remadagascar semunhu akakunda musarudzo yemutungamiriro yenyika yakadzokororwa muna zvita munyika iyi. Varume vekuChina vana nemumwewo munhu avo vari kupomerwa mhosva yekuwanikwa vaine misoro yemhuka dzakaurayiwa zvisiri pamutemo vamiswa pamberi pematare edzimhosva muKenya nhasi. Mutambi wenhabvu Muhammad Salah wekuEgypt ndiye adomwa kuva mutambi wemuAfrica akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vose. Akandike chipiri makore akatevedzana Salah achihwina mubayiro uyu. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatura mashoko nezuro manheru vachiti vanhu vari kupotera muAmerica vachibva nekuMexico vaive kukanganisa magariro evanhu vemuAmerica, nekudaro vanoda kuti pavakwe mudhuri kumuganhu wenyika mbiri idzi. Asi bato reDemocratic Party rakati aya asi mashoko echokwadi. Kunetsana kwavaTrump nemaDemocrats kwapa kuti hurumende yeAmerica ivhare mamapazi ehurumende sezvo budget risati ratambirwa navaTrump. VaTrump vanoti vari kuda mari inosvika mabhiriyoni mashanu kuti vavake mudhuri uyu, vachiti izvi zvikasaitwa havasi kuzoisa runyoro rwavo pabudget. Izvi zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende aramba akavharwa. Vashandi vehurumende vanopfuura zviuru mazana masere varingoenda kumabasa asi vasingatambiriswe mari. VaTrump vati kunetsana uku kurukonzerwa nevebato remaDemocrats.
Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis, and they have refused to provide our brave border agents with the tools they desperately need to protect our families and our nation. The federal government remains shut down for one reason and one reason only, because Democrats will not fund border security.
Mapazi ehurumende akavharwa nenyaya yemaDemocrats ari kuda kuita zvematongero enyika. Asi ndavadaidza kuti tiite nhaurirano kuti tigadzirise nyaya iyi.
Vaenderera mberi vachiti munyika mavo vanhu vari kuurayiwa nevanhu vari kungopinda muAmerica zvisina mvumo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs including meth, heroin, cocaine, and fentanyl. Every week, 300 of our citizens are killed by heroin alone.
Muganhu wedu wekuChamembe uri kupinzwa zvinodhaka uye vanhu vakawanda vari kufa nenyaya yezvinodhaka izvi.
Asi vachipindura mashoko aya, mutauriri wedare reHouse of Representatives vari nhengo yemaDemocrats amai Nancy Pelosi vati handichokwadi kuti kune dambudziko kumuganhu weAmerica neMexico.
The fact is, we all agree we need to secure our borders while honoring our values. We can build the infrastructure and roads at our ports of entry. We can install new technology to scan.
Tinokwanisa kuvhura hurumende toenderera mberi nekutaurirana panyaya yekuvaka mudhuri. Asi zvemudhuri handizvo zvinoratidza chimiro chedu sevanhu vemuAmerica.
Vashorawo vatra vachiti vari kubata unapwa vashandi vehurumende. Vanotungamira bato remaDemocrats mudare reSenate vaChuck Schumer vataurawo vachishoropodza mashoko avaTrump. Vashuma vati zviri kuitwa navaTrump hazvienderane netsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Vashuma vatiwo zviri nani kuti hurumende ivhure mapazi akavharwa nhaurirano dzichienderera mberi.
My fellow Americans, there is no challenge so great that our nation cannot rise to meet it. We can reopen the government and continue to work through disagreements over policy. We can secure our border without an ineffective, expensive wall, and we can welcome legal immigrants and refugees without compromising safety and security. The symbol of America should be the Statue of Liberty, not a 30-foot wall. So our suggestion is a simple one. Mr. President, reopen the government.
Tirinyika yeupoteri nerunyararo.
Mukuziya mashoko ava Trump aya, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa, avo vari muno muAmerica kubva kuZimbabwe pasi pechirongwa cheHubert H. Humphrey Fellowship Program. Pari zvino muzvare Chivasa vari kumuganhu weAmerica neMexico kuTexas.
Tanda kutombotariswa kuti is there really a crisis that is going to be solved by that wall? Because vanga vane mastatistics avavapa kuti vanhu vanouya munyika ndo vanoita mhosva dzakawanda kana ndo vanoita mhosva idzi. But it's not only vanhu vanenge vachishanya munyika mavo kana kuti vanhu vanenge vakapotera munyika kwa vanoita mhosva idzodzo. They are also vagari vagara vari vemo vanoitawo chi mhosva idzodzo. Saka I think in the long term panongofanira kuva nemutemo. For example, nyaya yekuti panenge pachishanda vanhu vanenge vasina mapepa akakwana, it's better I think kuti paine mutemo unodzivirira vacho vanenge vachivapa basa kana kuti vacho vanenge vachishanda navo.
Mukuedza kusimbisa nekutsvaga rutsigiro rwekuti vakwanise kuvaka mudhuri uyu, vaTrump vari kutarisirwa kushanyira guta reMcAllen kuTexas nemusi wechina.
Tichiri panyaya yekuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende yeAmerica, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio, Professor Elliot Masocha vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti zviri kuitika muAmerica chiratidzo chekutonga kwejekerere, sezvo mutungamiri wenyika asingaite madiro aJorgina achitonga achinzwawo pfungwa dzevamwe.
Izvi zvinenge zvichireva kuti mapazi ehurumende akaita semanational parks, kana kuri kuZimbabwe tinoziva manational parks anana Hwange National Park, vana Victoria Falls National Park, vana Kyle Recreational National Parks, anenge ari ehurumende iwayo, namapazi akaita sana immigration. Zvose izvozvo zvinenge zvisina mari inoendako. Hakutorina vanhu vanoshanda kumapaki ikoko, vanenge vasingakwanisi kuenda kumabasa, vachitonzi mabasa enyike zvino akamira, hamusi kukwanisa kuuya kumabasa. Asi kwozoita mapazi ehurumende anotichero vasingahori vanotongonzi ngavaindi vakamirira mari yavo kuti izokwanisa kuuya kana hurumende yadi yavhurwa.
Izvi zvinokonzerwa nei kuti hurumende isvike pakuvharwa?
Izvi zvinokonzerwa nokuti mamirirano ematongerwo anoitwa nyika yeAmerica ndeyekuti purezidhendi unova ndiye mukuru wehurumende haana simba rokungonokora mari achiti wava kudiwa kuhoresa vashandi vehurumende. Mari yake inodi yokurana hurumende yokutonga inotouya ichiita bhijana bhijana, yavhoterwa kubva kumaHouse of Representatives yozobvapo yovhoterwa kumasenata, yozobvapo yoenda kuwhite house ikokoko kuna president vondo wona kuti havaro bvuma here budget yavapuwa. Saka hapana bazi pa mapazi matatu ipapo rinonzi rakasimba kudarika rimwe bazi. President chaiye unongova president usina homwe yemari yaanokwanisa kuti ndotora pandongodira.
Kuti zvipere izvi hurumende izururwe, chii chinofanira kuitwa?
Panofanira kunge pachiwirirano. Chinofanira kuitwa pachandinoona nokurudzira ndechokuti ngapave nemari inoiswa kumapazi akavharwa iwayaya, vozotaurirana zvavo zvemakakatona aripo okuvaka mudhuri kubhodha kuti vanhu vasapinda. Nokuti ndo pane makakatanwa ipapo, president vari kuti bhajeti yamondipa ndivhure hurumende inofanira kunge ine mari yokuvaka mudhuri.
Pane chingadzidzwa here nevatungamiriri vemuAfrica kana kuti zvikuru sei muZimbabwe?
Vanofanira kunge vachikwanisa kudzidza zvinhu zvakawanda chaizvo kuti pamapazi ehurumende ari kuZimbabwe kubvira kwatoti presidium kuna na president kuna mavhaisi avo neofisi dzavo nama MP nama senator uko, hapana bazi rinofanira kunge richikura kudarika rimwe kana kuti president kuti hafaniri kuva nemasimba akanyanyanyanya kudarika vamwe vose. Hazvizokwanisi kuti nyika itongeke zvinomutserendende. Nyika inotongwa navanhu vamapazi ose, saka tinofanira kudzidza kuti nyika ndeyedu tose, zvisinei nokuti ndiri weMDC, zvisinei nokuti ndiri weZANUPF. Kukriticisa munhu, kushora mutungamiriri wepati yako handi kumuvenga, asi kuti kudi kutaridzana gwara kwaro.
Avo vanga vari mudzidzisi wezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheDiaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvharwa kwemamapazi ehurumende muAmerica uye nyaya yemabatirwo anoitwa vapoteri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nako kambo Sean Timba kubva kuna Sulumana Chimbetu na Japraiser tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inavo zvakare. Vabereki vochema-chema nemari dzechikoro dzavari kutadza kubhadhara. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamiri nerongo muzvipatara zvehurumende. Hurumende yodzinga vanhu mumapurazi avagere kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwi kunzwa nhau dzedu na 6 mangwanani dzamunenge muchipakurirwa naJonga Kadebiri.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyai muina standikile muhlanga munau dzeIsiNdebele ini ndini Blessing Zulu.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 9 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abameli bedalile eParliamente bebandla leZANU-PF sebethethe isinqumo sokuthi bengaze bathengelwa ngesikwelede izimota ezidulayo ngoba befuna kulondolozwe imali.
Kodwa into emele yenziwe lanxa nje iconomy ingasoze yavuswa ikonoko, kunenge omele kwenzakale ukuze iconomy ivuke uko kuhlanganisela ukuthi iZANU PF iphume embusweni. Kodwa manje bethethe inyathelo lelo, ithe right step in the right direction.
Inhlanganiso elwela ababalisi bemaphandleni ithi amalunga ayo elokhu engabuyela emsebenzini ngoba ingalamali yokugada amabhasi njengoba imbadalo yawo isikhuphuke okuphindwe kaningi.
Abanye vele babesebenza bathikona hhayi i-first day was izolo, then second day namhla, so kusasa bazalova le-Friday.
Odokotela abasacathulayo ama-junior doctors bathi bamelele odokotela mathupha ukuthi bakhalale umsebenzi labo bese befaka phansi izikhali njalo. Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu esithi kumele kufakwe imali yokwakha umduli kuluhlu lwendleko zikahulumende ukuze uhulumende avulwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abameli bedale leParliamente kubandla leZANU-PF sebenze isinqumo sokuthi bengaze bathengelwa izimota ezidulayo ngezikwelede ngoba befuna ukuthi ilizwe lilondoloze imali. Abameli bedale leParliamente abebandla leMDC Alliance abakhulumele Studio 7 bona bathi izimota bazifuna ngoba zenza umsebenzi wabo ube lula. UZulu wemukelele linyathelo ngemibono ehlukeneyo. UGibson Pepe, upotapote ngedolobho leHarare, wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Pupuraito Karepi, oyindunankulu yebandla elibusayo leZANU-PF edayele ePhalamende, wethule umbiko esithi isinqumo sabo lesi sivelele enhliziyweni zabo ezibuthakathaka lapho bebona ukuthi isikhwama selizwe kasilamali enelayo yokubhadala odokotela lezinye izisebenzi zikahulumende. Unkosazana Princess Nkomo, oyisakhamuzi seGlenview, uncome kakhulu lesi senzo esithi sitshengisa ukuzimisela kwebandla leZANU-PF ulungisisa umnotho welizwe osucuba.
Lesi senzo esihle kakhulu bese sisikhangilele ebantwini esibakhethayo ukuthi basimele njengoZulu. Ilizwe lethu limi manzonzo, kakulamali fiwe layikho. Ukuthi uthi kufuze inkokheli ecabanga ayibone ukuthi qhakathekise ukuphila kahle kukaZulu, bona bese besenza ukwezimeta zabo ilizwe selilungile. Lapho ngeke sisole.
Omunye njalo ohlaziya ngihlala kahle kaZulu, umnumzana iPithule Maphosa, uthe loba nje kunzima ukwethemba iZANU-PF lesi isenzo asamukelayo loba nje singayindawo.
Lanxa nje into ekhulunywa nguTogarepi kuyinto emele yenzakale eliqiniso, kodwa kunzima ukuthi sikulandele, njalo kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi liqiniso yini, baqinisile yini kumbe bayadlala ngemizwa yabantu. Kodwa into emele yenziwe lanxa nje iconomy ingasoze yavuswa ikonoko, kunenge omele kwenzakale ukuze iconomy ivuke uko kuhlanganisela ukuthi iZANU-PF iphume embusweni. Kodwa manje bethethe inyathelo lelo, ithe right step in the right direction, kunganceda lakho konoko okuncane ozatholakala mabe sekela ukuthenga izimoto ezidurayo lakho kuzanceda kancane.
Kulabanye njalo abatshengisele ungajabulela lesinqumo besithi ibandla leZANU PF laziwa ngokwenza izithembiso zamanga. Bathi ibandla leZANU PF lizama nje ukukhala loZulu ukuze ukhanye ingathi labantu enhlizweni kodwa kungasiqiniso. Umnumzana Mlindilo Mancitshana uthe abantu beZANU PF bavele kabalandele izimoto ngoba bevele belazo ezidulayo nje ziziningi.
Lokhu akusinto eliqiniso ngoba imoto vele kudala sebelazo. Abantu beZANU sebathola imoto bathengelwa izimoto 4-4 kumbe more than 4 nge-district esazibonayo lapho abazisebenzisa kathesi. Pho nxa besithi abafuni izimoto kabathathe zonezo phela ezathengwayo bazithengise bazihambise endaweni lapho ezifunakala khona izibhedlela inkamba zamapolisa azilazimoto. Khathe singangikhona besithi asifuni izimoto abona vele sebelazo kudala. So asondlela ehlanzekileyo le abasebenza ngayo indlela nje yokulahlisa uZulu.
Umnumzana Tapiwa Ndlovu yena uqhothoze kakhulu inkulumo kamnumzana Pupuraito Garepe esithi indlela nje yokususa uZulu endabeni ezimqoka zelizwe. Ubuye wathi kufuze baqatheze ukukhuluma lebandla liphisa le-MDC Alliance ukuze ilizwe liye phambili.
Konke lokho kuyakudingeka silapha nje ukuzigqaja kweZANU PF. Kuyikuthi iZANU ithanda abantu ngabe ichuchisa indaba yokuthi kukhulunywe lebandla le-MTC sithole ukulungisisa ilizwe. If iZANU was sincere ngabe yikho khona kuyokuqakathekisana bengaze benzeni kumbe bale ngitsho leholo labo akusoze kusize nje ngelizwe. Kufuze sivule ilizwe lenelise ukwenza ibusiness. Kufuze silungisise indaba zokwebiwa kokhetho okwenziwayo lezokukhipha i-bond note kwi-economy yethu sifake i-US dollar ngoba yikho lapho kule ndaba khona.
Kule mbiko ethi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala ehoteleni eHarare selokhu wakhethwa esikhundleni njalo uphapha ngendizamtshina esiyabona imuli yakhe eSwitzerland ekupheleni kwenyanga zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Izikolo ezimbalwa bezibuyisela abantwana emakhaya ngoba belezikwelete zemali yanyakenye ukuthi ezinye bezise zenqabela abafundi ukuthi baye kusibanga esilandelayo ngaphandle kokuba babhadale kuqala. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Uhulumende kudala wabeka isinqumo sokuthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yokungabhadalwa kwendleko zesikolo. Kuthi nyakenye wathi abantwana bazafunda kungela mbadalo. Kodwa laloba kunjalo, izikolo ezimbalwa zibuyisele emakhaya abantwana besikolo abangabhadalanga. Unkosikazi Nyarayi Mugatsa ongumzali kobulawayo uthi wabhadala kungakakhwezwa imbadalo ebhadalela umnyaka lo oqalileyo. Kodwa uthi imali ebisilela ibifunakala ukuze umntwana angene eklasini.
Mina ngingumzali okhathazeke kakhulu bengibhadale i-school fees sami last year ngibhadalele u-2019 kungakakhweli. Kodwa-ke izolo ngifika esikolo umphathi esikolo beseyala upha umntana nami iklasi agrade 1 ethi ngiqale ngibhadalele i-$6 abakhweze ngayo. Kubuhlungu kangakanani ngoba ugcina angani imizamo yethu ayibonakali njengabazali isiphakathi kwesimo lesi esinzima kangaka. Uthi umntwana agcine esephiwa iklasi ngemva kwesikhathi vele sokuke wakhulunyiswana kubi.
Unkosikazi Thandi Nyoni oyisakhamuzi senkulumane uthi ucela abaphathi bezikolo bazwisise ukuthi nxa umzali ebhadale ingxenye kungcono kumele umntwana bamamukele esikolo afunde kulokuthi bambisele ngekhaya.
Mina ngingumama olomntwana ofunda khona pha enkulumane. Umnyaka ophelileyo ube ku-ECDA khathesi uya ku-B bengibhadale ingxenye yefees. Kodwa ngithe ngihamba laye izolo esikolo bamala bethi ngibuye laye sengibhadale yonke. Ngikhuluma kanje namuhla ngayanga alube bekungumntwana oqalayo bengizazwisisa. Kodwa lo obevele efunda khona last year namhla bamale ngoba ngibhadale ingxenye. Lokhu okwenzakalayo ezikolo sibili kithi abazali akukho fair ngoba abantwana bethu baphendukiswa umsuku zonke ngelanga lokuqala.
Umnumzana Lungani Ndebele ongumzali olomntwana esikolo esisemakhokhoba uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana baxotshwe ezikolo. Uthi kulilungelo labantwana ukuthi bafunde bengabhadalanga.
Ukuxotshwa kwabantwana izikolo zivulwa akukho fe kuma parents ngoba ngomthetho welizwe leZimbabwe ukuxotshwa kwabantwana abantwana abafanelanga baxotshwe ezikolo. Kufanele kuphela ama parents abe held accountable for failure to pay school fees. So mbona ngani akulunganga khonokho kwenzakalayo esikolo ukuthi ababhadalanga i-fees ngoba kulilungelo lomntwana ukuthi khona afunde. And the constitution yethu yelizwe iyasivumela ukuthi khona abantwana kumele bafunde from grade 1 to grade 7. Abantwana kumele bafunde free. Sisakudimanda njalo khonokho, asikuthi sikhohliwe ngenxa yokuthi khona sile political situation that is tense.
Unkosikazi Olika Khayira, ongumqondisi wesigaba sakobulawayo kwezemfundo, uprovincial education director ngesilungu, wenqabe ukuphendula imibuzo yentatheli izindaba ethi uzaphendula kusasa. Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali bekhala ngembadalo zesikolo esezikhwelile kanye lempahla ezidingakala ezikolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, inhlanganiso elwela ababalisi bemaphandleni ithi amalunga ayo elokhu engabuyela emsebenzini ngoba engalamali yokugada amabhasi njengoba imbadalo yawo isikhuphuke ngokuphindwe kanengi. Kodwa uhulumende lamhla uthi uza kwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngendlela ye-cost of living adjustment. Ababalisi abanye bakhalale umsebenzi besithi bafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebelele North, umnumzana Neva Nyahunzi, yena osichazisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Then abanye besibona hayi basendlini and then abanye bathi hayi sihambile kuphela ukuthi kona siyenze umhlangano ukuthi kona sivumelane labanye ukuthi kona ama days esingawasebenza ngawapi and then abanye babuyela ngkhaya but abanye vele babesebenza ukuthi kona hayi i-first day was izolo then second day namhla so kusasa bazalova le-Friday.
Umuntu uyazikhethela ukuthi yiwaphi amalanga azawasebenza ngeviki, akula ukuthi kulamalanga elavumelanayo.
Hayi, thina njengenhlanganiso state we are not saying ukuthi kona we want to paralyze i-education system. So izikolo vele ziyachiyana, amanye ngama primary, amanye ngama secondary, amanye ngama boarding, kulama day schools, amanye ama schools vele makhulu, amanye vele they are very small. So we say ukuthi kona singanika i blanket statement yokuthi kona hayi kumele silove maybe Monday nge Wednesday. Kungaba nzima because abanye abalisi vele bayahlala esikolo, abanye baya commuter. So ama circumstances and lapha abakumele badinga imali kumbe bazenze lo okungabanika khona at least ukuthi kona lawo baphile kuyachiyana. So kumele sikujiye kuyi open so that ababalizi bayavumelana lapha abasebenza khona ukuthi thina lapha singasebenza njani. Sisebenza okungama resources okulutshwane lokho esilapha.
Bona abantwana bayafunda yini besizwa emadolobheni kuthiwa babuyiselwa emuva ngenxa yokungabhadali ama school fees.
Hayi, iqiniso ukuthi kona abantwana bayahamba sibili esikolo but ukufunda hayi iqiniso ukuthi kona abaningi vele okwakathesi abakaqalisi ukufunda. Ababalize bayahamba kuphela ukwenza i-babysitting because vele balezikalazi ezikuthi bona babefuna ukuthi kona sibe full blown strike but unfortunately thina sathi hayi asizange sinike u-employer a 14 days notice period leyana. So singahamba ku-strike legally hayi kuzaba nzima okokuthi kona iclisi singaphumelela abanye bazayifaywa umsebenzi. So yiko simelele ukuthi kona iclisi sibanike i-14 days leziyana. So ababalisi bayahamba emsebenzini but abaningi bangikhona vele abafundisi babehlezi kuphela bekhuluma besiqonhlela labanye.
Lo ngumnumzana Neva Nyahunzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye esewange.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngakhohlwa uhlelo leStudio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ku 9 o'clock ntambama kumagagasa we 909 AM la we short wave 12080 la ku 15775 kilohertz. Namhlanje kuhlelo lwesizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni sixoxa ngodaba lokuvalwa kukahulumende weleMelika. Kuchoni lokho kumazwe omhlaba afana leZimbabwe? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele DRC seziqalile ukwethula impumela yokhetho olwenziwe kumalanga alithumi edluleyo kulokufuthelana elizweni okwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukuqhamuka kodlakela. Amabutho akwelemelika athi abulele inkokheli yamalwa ecatsha awe Al-Shabaab ayisithupha ngemva kokuhlasela isigodlo sawo eseBay region ngendizamtshina ezingelabatshayeli. Odokotela abasaqhuba izifundo ama-junior doctors bathi lanxa sebethoniswa munye ngamunye phezu kodaba lokukhalala umsebenzi balethemba lokuthi mhla odokotela asebaqeda lezi zifundo ama-senior doctors engabeka phansi izikhali bazabuyela labo ekukhalaleni umsebenzi. Embikweni abawethule namhla odokotela laba bathi izikhalazo zabo zingaqhubeka zingalungisisiswanga baza sebenza kabili ngeviki uhulumende aze ababhadale ngedola leMelika alungise lezinye indubo ezibakhubayo emsebenzini wabo ezifana lokusilela kokusebenzisa kwempahla zokusebenzisa kanye lemithi. Umongameli Donald Trump namhla ubekhangelelwe ukuqhuba umhlangano lamalunga edalele Congress esigodlweni seWhite House khonapha eWashington DC lapho azakhuluma khona ngodaba lokuvalwa kukahulumende. Uhulumende weleMelika uvaliwe kulandela ukungavumelani kukamongameli Trump lamalunga ebandla lamaDemocrats phezu kokwaba imali yendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo. Umnumzana Trump athi kumele kufakwe imali engamabhiliyoni phose ayisithupha i-5.9 billion yokwakha umduli wokuvimba abantu bokuza abangena kweleMelika ngokungekho emthethweni emngceleni welizwe leli bevela kweleMexico. Amalunga ebandla lamaDemocrats achothozene umnumzana Trump esithi kungani kungavulwa uhulumende udaba lomduli lohlaziwe lulodwa. Ukhiphe dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump wethule lokhu izolo ntambama eWhite House embikweni wakhe oqhakathekileyo lapha bekhuluma khona ngokuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende langemali yokwakha umduli emngceleni wamazwe la.
I have invited congressional leadership to the White House tomorrow to get this done.
Sengicele ukuthi amalunga edale leCongress abuye eWhite House ukwenzela ukuthi silungise udaba lolu.
In order to support national security.
Utambute kuyamangalisa ukuthi kulabantu abachothoza umduli afuna ukwakha.
Some have suggested a barrier is immoral. Then why do wealthy politicians build walls, fences and gates around their homes?
Abanye bathi akuqondakali engifuna ukwenza ikakhulu nxa ngisithi ngiyakha umduli. Kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu abalezikhundla eziphezulu bale miduli ezindlini zabo.
They don't build walls because they hate the people on the outside, but because they love the people on the inside.
Uthe amalunga ebandla lamademocrats kawafuni ukuthi kuvinjwe abantu abangena kwele Melika ababulala abantu makhaza. Uthe umngcele osezansi kwelizwe lweMelika ungenisa izidakamizwa ezimangalisayo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs, including meth.
Umngcele lo ungenisa izidakamizwa eziningi kakhulu ezinjenge meth, iheroin,
cocaine and fentanyl.
Uthe kulabantu abaningi abangena emngceleni welizwe leMelika lele Mexico okwenza ukuthi azame ngamandla wonke ukuthi kuvinjwe ngokwakha umduli.
In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records.
Emnyakeni embili edluleyo kulabantu abaningi ababothwe bezama ukungena elizweni leMelika okugoqela izikliwi labathengisa izidakamizwa.
And 4,000 violent killings.
Uthe kulabantu abaningi kwele Melika ababulawa ngabantu bokuza abangena ongekho emthethweni elizweni leli. Uthe ama-Democrats afuna kube lomduli owakhiwe ngensimbi.
At the request of Democrats, it will be a steel barrier rather than a concrete wall. This barrier is absolutely critical to border security.
Okucelwa ngama-Democrats ukuthi kumele kube lensimbi ezizafakwa emngceleni hathi umduli.
This is just common sense.
Kodwa ke ama-Democrats amelwe ngunkosikazi Nancy Pelosi okudalele House of Representatives lo Senator Chuck Schumer bathi uTrump ukhuluma angakwaziyo njalo usenga ezimithiyo ngomngcele awufunayo.
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis.
Umongameli Trump kumele ayekele lokhu akwenzayo avule uhulumende.
And must reopen the government.
Ushuma uthi kulabantu abaningi abasebenza kuhulumende abathule nzima abangasatholi iholo ngakho ke uTrump kumele avule uhulumende oselesikhatshana evaliwe.
Having failed to get Mexico to pay for his ineffective, unnecessary border wall and unable to convince the Congress or the American people to foot the bill.
Umongameli Trump oseyehlulekile ukuthi ilizwe leMexico libhadale umduli wakhe uvale uhulumende weMelika ukwenzela ukuthi athole imali yakhe yokwakha umduli.
Has shut down the government.
Uphinde wathi uTrump wenza engani ngumuntu ololaka lwamanga.
President Trump has appealed to fear, not facts.
UTrump ufuna ukubusa ngokwethusela hathi ukuvikela uZulu.
Division, not unity.
Ugcizelele esithi uTrump uyethusela. Uthe kulabantu abaningi asebedubeka ngenxa yokuvalwa kukahulumende. Ngakho ke uthe uTrump kumele avule uhulumende ngokushesha.
There is no excuse for hurting millions of Americans over a policy difference.
Ukuvalwa kukahulumende kuzwisa ubuhlungu izisebenzi njengoba imuli eziningi zingelamali yokuthi zithenge izindlu njalo labalimi bengasoze bethole imali yokulima.
Federal workers are about to miss a paycheck. Some families can't get a mortgage to buy a new home.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika uthi akuqedakali okwethulwe nguTrump.
Thina besicabanga ukuthi mhlawumbe uzo-announce ama policy pronouncements around indaba yona le ukuvalwa kwegovernment lo lendaba yeborder wall le ayifunayo. Kodwa sizwe nje ephinde egcizelela izinto ayezikhuluma kucampaign trail yakhe.
Okukhulunywe ngama Democrats ke ubona njani?
Bathi bona indaba le eyomduli ofunwa nguTrump ngumduli ongasoze uncede ngalutho nje ikuwesta imali.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani kwele Melika osokulamalanga phose angamajumi amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Wezemidlalo lilokhu likhula inani labadlali abangaqhatshwanga ukudlalela amaqembu phansi kohlelo oluqhutshwa inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe endaweni yeHeatstreak Sports Academy koBulawayo. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lolu hlelo luthi luqala ngomvulo bekulabadlali abalitshumi lambili kodwa namhla ngolwesithathu bekulabadlali abedlula amatshumi amathathu abadinga umsebenzi abakade bezilolonga ngaphansi kokuqondisa kwabaqeqetshi ababalisi abake baba ngabadlali beqembu lesizwe lama-Warriors abathi uKalisto Basuwa, uAgent Sau kanye lokwakwadlalela iqembu labesifazane lama-Mighty Warriors uSithethelelo Kwenji 15 Sibanda. Lo nyaka ngomnyaka wesithupha inhlanganiso yeFazi iqhuba uhlelo lokudingela abadlali imisebenzi njalo lasesigodlweni iHarare kukhona uhlelo oluqhutshwa kanye nalolu luqhutshelwa koBulawayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeFazi uNomsa Boys Moyo uthi ngolwesihlanu kuzakhethwa abadlali nxa zombili kubunjwa amaqembu amabili azadibana ngensonto yesigodlweni iHarare.
Iprogramu yethu iqalise ngomvulo yaphela ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu kunapho kuzakhethwa abadlali abangu-18 babangu-20 abazakuya eHarare bedlala leyinye iqembu elefazi khona ngale eHarare. Lapho futhi kuzabizwa khona abanye abaqeqeshi khona ngale ukuthi la bezobona esilakho njengabantu befazi.
Abaqeqeshi abaphethe uhlelo olufanayo esigodlweni iHarare ngababalisa uThondira Indiraya kanye loNaisen Muchekela. Bekulabaqeqeshi abambalwa abakade bebukele uhlelo lwanamhla eHeatstreak Sports Academy njalo laba ngabagoqela uBekuthemba Ndlovu weqembu leBulawayo City, uKathleen Chibuka weqembu leBulawayo Chiefs kanye lomsekeli kamqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors uBongani Mafu. Eminyakeni edlulileyo iqembu belibunjwa ngemva kokudibana kwamaqembu abekhethwe ngemva kohlelo lolu belivakatshela emazweni angomakhelwane njalo bakhona abanye abadlali abafana lo-Obert Tafira yena wokwadlalela iqembu le-Highlanders abasebenzisa leli thuba ukuba bahle babonwe ngamaqembu angaphandle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyamluma esithi singamandebele singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abameli bedale lePhalamende bebandla leZanu PF sebethethe isinqumo sokuthi abasoze bethathe izimota ezidulayo zePhalamende ngebe bafuna ukuthi ilizwe liye phambili ngokulondoloza imali. Odokotela abakade bekhalele umsebenzi sebemiswa phambi kwamadale bethoniswa munye ngamunye ngokubeka phansi izikhali zabo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.